Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 7th March 2018. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and right around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the recently launched Diaspora Care Forum.
After realizing that the repatriation of many Zimbabweans who die while in the diaspora is in most cases a nightmare, some Zimbabweans based in South Africa on Saturday launched the Diaspora Care Forum.
One of the directors, Solomon Socks Chukwuero, says that besides offering funeral assistance to its members, their initiative will also assist with voluntary repatriation and starting up business ventures.
The Diaspora Care Forum is non-partisan and is supported by a host of companies and organizations. Chukwuero says it is open to all citizens of SADC countries based in the diaspora.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe balaleli lapho siyahlangana njalo siyadibana kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngenhlanganiso ebunjwe eSouth Africa ngeviki edluleyo, inhlanganiso ethiwa yona Diaspora Care Forum. Inhlanganiso le ke izaphathisa abahlala emazweni aphetsheya lamazweni akhona phe angomakhelwane beZimbabwe ngaphandle kwezizalane zeZimbabwe. Sizwa kuthiwa linhlanganiso izaphathisa ke bonke abantwana bezwekazi le-Africa abahlala emhlubulweni weSouthern Africa ngokubaphathisa ngento ezifana lokungcwatshwa nxa umuntu efele emazweni. Njalo ke linhlanganiso ithi yona izaphathisa lalabo abafuna ukuthi basungule amabhizimusi basuke emazweni ababehlala khona besiya yenza amabhizimusi ekhaya, bazabaphathisa. Inhlanganiso le sizwa njalo kuthiwa incediswa ngamankampani ambalwa akhona le eSouth Africa. Jonga.
Wonguvadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chenyu chatinoziva kuti mune makamirira chitatu choga choga cheLive Talk Diaspora Forum. Nhasi tiri kukurukura nezvekuparurwa kwechirongwa cheDiaspora Care Forum, chakanangana nekuumba homwe inenge ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kwete zviri muSouth Africa chete kwakaparurwa chirongwa ichi mukupera kwesvondo. Asi chero uri kunze kwenyika, zvikuru nyika dziri muSadik, unobatsirika nekupinda muchirongwa ichocho unenge uchibhadhara hako mari shoma. Asi mumugove unowana kubatsirwa pakushayikirwa. Kana wakanga wafunga zvakare kuti ndaakudzokera kumusha kunogara kumusha, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Kana wakafunga kuti ndaakutanga bhizimusi randagara nichishuvira makore ese, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Ndo chirongwa chiripo cheDiaspora Care Forum chekubatsira vari kunze kwenyika, zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vari munyika dzemusadik vanenge vachida kupinda muchirongwa ichocho. Vakasununga kuti vange vachipinda. Tanzwa vatambokurukura navo vatange tiinavo zvakare pachirongwa, mumwe wevakuru vakuru kana kuti madirector vaSolomon Socks Chukwuero vachitsanangura kuti chirongwa ichocho kana vakanga toti vatora chikamu chekubatsirika kana vashayikirwa, yatingati funeral policy, unenge uchibhadhara 35 rand pamwedzi. Kana wazoshayikirwa unowana mhuri yako inowana 50,000 rand yekuti unge uchibatsirwa kunovigwa kumusha zvine chiremera. Kana paine change inenge ichisara, ichisarawo ichibatsira mhuri. Kana wakanga wafunga kuti ndagarisa mudiaspora rikaendende kumusha, asi ndingangoenda ndiri maoko here? Nekuti kakawanda zvinoitika izvo, tinongozoenda kumusha nesuitcase yedu inenge ine tunhu twedu tushoma shoma tuma belongings itoto. Munhu obvunzwa kuti ko makore esa vakapedza uri mudiaspora chii chawaiita? Hapana mhinduro. Sangano iroro riri kuti aiwa tinozvigadzirisa. Unogona zvakare kuti kana uri nhengo wafunga kudzokera kumusha, wopiwa mari yekunotanga nayo business kana zvirongwa zvaunenge uchifunga kuti unonoita atingati maprojects. Ndozvimwe zvezvinhu zvinobatsirwa muchirongwa. Tichanzwa zvakawanda kubva kuna vachikovero nevamwe vavo musangano iroro pachirongwa chino. Pindai muchirongwa, Chris.
Ye chonga sesilaike umhlonitshwa emunye umnumzana Chikovero. Mr. Chikovero, welcome to the show.
Good evening and good evening to your listeners and thank you very much.
Good evening and thank you too. Mr. Chikovero, can you just give us a brief background of this organization?
Well, Diaspora Care Forum, it's an organization whereby a lot of people came together. When I mean a lot of people, that is Zimbabweans and also non-Zimbabweans, like companies which do like risk takers or undertakers, which my friend or my fellow friend Shadda Ambassador Moyo will explain more on, came together and we looked at the plight of diasporians for all these years to say what really is it that the diasporians are being faced with in terms of challenges. So one, we saw that there are a lot of challenges in terms when the diasporians are faced with funeral problems, whether your relative has died or you have died in diaspora. You find that people are scrambling to contribute money for you to go home. You end up being in the mortuary for 2, 3, 4 weeks before you are taken home, or sometimes being buried as a pauper because there is no money to take you back home. But at the same time, we look at why did you leave Zimbabwe to go into diaspora? Apart from political reasons, most of the people, they've left for economical reasons. They went outside the country to go and work. Now we came together and we sat together and say, okay, let's create this platform whereby we then said we are going to introduce a funeral policy which can pay up to 50,000, but it is on three stages. The first stage is being somebody who can pay 45 rand a month, and when anything like death comes visit you, whoever is a beneficiary will be paid cash 30,000 rand. And that 30,000 rand, you go to the funeral parlor of your choice and pay for all the funeral services. And the change that remains, you can use it either for school children or any other things. And the second stage is where you pay 70 rand. And on 70 rand, the payout is 50,000. On that 50,000, again, you go to the funeral parlor of your choice, wherever you go, and you pay for that. The change that remains, it remains with you to do and other things. Then the last one is most of the funeral services, they don't want to take. They don't want to take anybody who is 70 years and above. So 71 years and above, we also have a 35 rand funeral cover whereby you pay 35 rand, and in case of a death, you can pay that one for your father, for your mother, for your grandmother, grandfather who is at home. When he dies, you are paid out 15,000. And when you are given that 15,000, the same applies. But then apart from that, there is what we call cashback. Cashback is whereby there is a platform which we are creating whereby if our numbers goes up to 100,000, that money is being put or is being invested to a platform whereby that money is now being used to cater for all the members. Everyone who is a member of that Diaspora Care Forum becomes a member. And the members will be now encouraged to go into cooperatives so that they can start to invest into business. They can invest into businesses in the countries they are, but we are encouraging people to go back and invest back home, because politicians at home today are calling the diasporans to say, come back home so that we work for the economy of the Zimbabwe, we work for Zimbabwe. But the only way we can go to Zimbabwe now is to find a foreign investor who go to Zimbabwe. Then I, as Sox, I will follow to Zimbabwe and be employed by that foreign investor and work for him. Why would I do that when I can make things happen for myself? When we can come together as Zimbabweans who are in diaspora and create our own platform and create our own fund, and so that when we go back to Zimbabwe, we invest our own money, we become bosses of our own, we invest into our own economy with our own money. So we've got two stages advantage of this Diaspora Care Forum.
Tunozwa kuti vachikowero kutsanangura munorova kunonzi kudedemura. Zvino tichakupa hangu mukana wekuti muzodedemura nerurimi rwechishona kana tikatambonzwa zvimwe zviri kumberi. Tichitarisa chirongwa chamatsanangura ichochi, munotarisirwa here imi kuti mune matorero kana madomero amunoita nhengo kuti unge uchinzi you are a member?
Zvatinoita ndizvo kuti zvinhu zvacho nezviri nyore zvikuru, because kugara kwataita makore ese muno mudiaspora, matambudziko evanhu vari mudiaspora tinoaziva, anoenderana nemapepa, anoenderana nemabhengi akaunti, anoenderana nezvese. Saka takazvitora zvese izvozvo tikazvindisa kune anonzi maunderwriter. Tikati kana tichiti maunderwriter, makampani mahombe agara ari mubhizinesi, vanozotora inonzi pachirungu risk. Tikati vanhu ndo vanhu vedu vatinavavo. Mukada kuti titora munhu ane bank account, hativawani vakawanda. Mukada kuti titora munhu ane passport ine permit, pamwe hativawani. Asi vanhu vari kushanda vari mumapurazi, vari kushanda mudzimba, vari kushanda mabasa avo, vari kuzviitira mabasa avo, achikwanisa kuwana 35 rand, achikwanisa kuwana 45 rand, achikwanisa kuwana 70 rand, vakawanda. Achikwanisa kuzvitarisira kuti kana ndikafa ndoda kuti hama dzangu dzitsaneteke pakunoenedza kumusha. Achikwanisa kuti ndivesuvirawo kuzoita bhizinesi rangu rakati, vakawanda, nomba vabvuma. Saka vese ivavo vanotarisirwa kunzi vanenge vachijoina, nekuti kune kwavanoenda vachinobhadhara mari yachoni, kwakaita sekunana Pick and Pay. Kune mashops ari muno muSouth Africa avakatotaurirana navo kuti kune vanhu vanouya vachiti ndoda kubhadhara funeral policy yakati, otobhadhara. Hazvina basa kuti une akaunti kana kuti hauna akaunti, nebhanki akaunti kana kuti hauna bhengi akaunti. Chako imari chete yako yaunongoenda nayo kupera kwemwedzi, woenda kuti ndinoda kubhadhara funeral policy yangu ndeiyi, otobhadhara ipapo. Saka zvinhu zviri nyore sereki kuita izvozvo.
Aiwa, thank you so much. Vachikoero, ramba yanyu muri parunare. Chris, understand we are now joined by Mr. Austin Moyo, one of the founding members of the Diaspora Care Forum. Mr. Moyo, welcome to Live Talk.
Sanibonani, nabalaleli be.
Siyaphila thina.
Mr. Moyo, ungabamba nje kancane siyaphenduka kuwe. Jonga, let's take just a brief break.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Thank you for holding, gentlemen. Moyo, siya kwamukela kuhlelo.
Okay, thank you. Good evening to your listeners as well.
Oh, thank you so much. Mr. Moyo, sixoxa lapha ngihlanganiso yenu lapha usesitshelile uMnumzana Jikoero lapho ukuthi yasungulwa njani, iminjani. Kodwa ungasitshela wena nje ngolimi lwesiNdebele ukuthi inhlanganiso le kahle kahle imelene.
I-Diaspora Care Forum yinhlanganiso ezama ukuthi ithuthukise abantu abangaphandle kweZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi iminyaka iyahamba abantu bayakhula, ngolinye ilanga umuntu ucabanga ukuthi abuyele ekhaya, or mhlawumbe umuntu ashone afe esasekhona le ekuhambeni engekho eZimbabwe. Siyasibona nje la eSouth Africa umuntu uma etshonile kuba khona ama WhatsApp group ayenziwayo ukuthi abantu abadonate ama 50 rand 100 rand uthola ukuthi umzimba womuntu uhlala emortuary amaviki amabili amathathu akakwazi ukuthi aye ekhaya, kanti ke umuntu uma engabeka nje mhlawumbe 45 rand or 70 rand ngenyanga uyakwazi ukuthi uma kuba nomonakalo kukhona i-30,000 rand or kukhona i-50,000 rand yokuthi imsize ukuthi aye ekhaya. Kanti-ke i-funeral plan lena ifana nesitebhisi sokuqala esokuthi senze ama-programs azosiza abantu abasediaspora ukuthi uma umuntu ebuyela ekhaya, uma uthe wathatha i-insurance policy leli funeral plan usuyimemba yethu. Kukhona enye engizoyichaza kamafishane nje esithi i-voucher system ezosiza kakhulukazi laba abadayisayo abathengisa izinto emgwaqweni esinangamavenda nama-cross border. Ngoba i-economy yaseZimbabwe kahle kahle manje iphethwe i-diaspora nalaba esithi ngama-cross border namavenda. So uma usuyimember yethu sithatha okuncanyana kule imali esiyithola kuma-underwriters every month kuthi ama-organization la esifokusana nawo kube khona okuthize nabo abakutholayo ukuthi bathuthukise ama-organization abo. Kodwa lesi sikhwama esincane esisivulayo thina esokuthi sixoxisane nabantu abaku-region ye-SADC abangani bethu ekade lokhu siwa sivuka nabo ukuthi uma abantu laba bangama-members ethu benza okuthiwa ukusebenza ndawonye ama-cooperative, uma benama-business plan abambekayo sikwazi ukuthi sikhulume nalabo esisebenzisana nabo kube khona ukusizwa abakutholayo ukuthi basungule or bathuthukise amabhizinisi abo noma bewenza khona la eSouth Africa noma mhlawumbe babuyele eZimbabwe bangafikile sokuba abantu okufanele ukuthi benze ama-CV baqale bawafake ngapha nangapha. Kanti-ke abantu uma ubuye kudiaspora ubukelwa njengomuntu ongaphezulu ozofika lapho usize abantu abasekhaya, hhayi ukuthi ufike ekhaya ube ngumthwalo futhi.
Mhm. Manje-ke likhangelele ukuthi lizaphathisa abe-South Africa kuphela yini?
Ivulekile le program esinayo, ivulekele kwamanje sisabheke kakhulu iSwaziland, iSouth Africa, iBotswana neZimbabwe. Yiwo amazwe sisawabhekile njengoba sisaqala nje. Kodwa-ke ivulekele iSADC yonke. Laba engikhuluma ngabo abe-e-voucher system banendlela yokubhadala ngoba eZimbabwe siyazi ukuthi ayikho imali.
Mm.
Banendlela yokubhadala esebenzisa i-voucher system yabo but i-base currency kuzobe kungama-rand kuyobe kungewona ama-dollar. So bazoya eZimbabwe nje kungekudala, I think uma kuphela lenyanga le bazobe sebesiyaxoxisana na neZimbabwe amabhenki nama-shop angale kube ne-point of entry la imali ezongena khona banalo uhlelo lwabo bayalwazi ukuthi like noma ufuna ukuthenga nje ama vegetable emgwaqweni lo muntu othengisa ama vegetable kuba ne app ngithi yazi app store lapho kuma phone la bese sowasebenza manje abo Android bane application yabo uyayi download uma une isitolo sakho la udayisa ama vegetable mina ngizofika ngiqoke ibhengi yami la engalweni uma ngiqeda ukuthatha ama veggie uyafaka imali le noma yi 5 rand or yi $1 mina bese ngithintisa nje ibhengi yami lapha efonini yakho ngemuva ithatha imali le oyifunayo ne-insurance bazobe beyibhadala kanjalo ama-premium kanti-ke futhi ungaku evoucher.mobi nakhona uyakhona ukuthi uregister ukwazi ukuthi wenze ama-transactions noma ukuphi okwamanje kodwa-ke lesi sistimu sasebenza ngamanumber e-South Africa awama-cellphone akudingeki i-ID akudingeki i-passport senzela nalaba abanye bethu abala e-South Africa abangenawo amaphepha ukuthi bavule ama-bank account kodwa bazokwazi ukuthi bagcine imali yabo kuleyi system esikhuluma ngayo.
Kuyezwakala jonga.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tine mutereri wekutanga mukoma Diamond Makadi.
Makadi wakuru.
Hai wakuru ndimi ndagona here kudaidza zita iri.
Aiwa magona.
Pakanaka muri kufona muri kupi mukoma Diamond?
Ndirikufona ndiri kuDurban South Africa.
Durban South Africa, chirongwa ndechenyu, tipei tinzwe zvamuri kuda kukurukura.
Ndafara nokunzwawo chirongwa chamadai kupinda nacho muzuva ranhasi. Saka ndandichikumbirawo kuda kunzwisisa kuti ndakada kujoina ndinoita mastages api uye ndinovabata sei kuti ndikwanise kujoinawo.
Batai mukadaro, vachikoero mubvunzo ndofunga wakanangana nemiwe.
Maida yo Mr. Diamond chekutanga ndichakumbira veStudio 7 kuti vakati vavhara vasiye nhamba dzedu dzese ikoko kuitira kuti takasununguka kuti vanhu vatifonere asi chechipiri kuDurban ikoko tiri kuuya ikoko ndakatotaura nevariko ikoko kuDurban kuti vakwanise kuti tiunganidzane maZimbabweni panzvimbo imwe chete vachabvumirana vekuDurban kuti zuva rakati tinee takaungana pakati kuitira kuti inini nemaunderwriters atataurayaya navamoyo towanikwa tichienda kuDurban tonotsanangudza zvatiri kutsanangudza izvozvo tonosiya tatrena atinoti maagents nekuti kunoku kunotorere maagents akatotrenwa kudhara ayo anenge achifamba achidzidzisa vanhu kana kuti achirekruta vanhu kuti vapinde muchirongwa ichocho asi isusu nhamba dzedu dziri open kuti anoda kufona anytime unogona kundifonera undiudza kuti ndiri pakati ndokuudza kuti chinda pana pakati ndopana agent chinda pakati ndopana agent woenda pana agent unoregister asi kana wangoregister kupera hazvichadi agent unenge wakungoenda kushopu wakuita ivoucher system yanga ichitaugwa navamoyo iyaya yekuti ukangwana mari yako unongoenda paShoprite woenda paPepRite amini paPepsi wongoenda ungonobhadhara mari yako ipapo zvichifamba zvakadero zvakadero asi titori neurongwa hwekuti tichafanira kuenda kuDurban tofanira kuenda kueastern cape tofanira kuenda kucape town tofanira kuenda kupolokwane vamoyo vamoyo vachaenda kumpumalanga.
Ndikokukumbirai vachikoero ndokukumbirai mungotaura sitaurai zvenyu nhamba dzenyu ngotaurai mukoma Diamond pamwe wanda wabva wangonyora izvozvo.
Ndine nhamba mbiri nyorai pasi yandiri kutaura nayo i 072-238-9192 ndinodzokorora zvakare 072-238-9192 kana kuti ndine COC 074-973-8364 ndinodzokorora zvakare 074-973-8364 munondibata panhamba idzodzo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikwero, tichitenda zvakare mukoma Diamond Dolphins, ndoimba kuti nenhamba idzodzo muchabvunza, muchibatsirwa zvamune muchida kunzwisisa. Vateereri vamwe, ticharamba tichikuyeuchidzai tichikupai nhamba idzodzi dzekuti mukwanise kunge muchibata vatungamiri veDiaspora Care Forum, Chris.
Yebo, okay. Right, maita basa.
Thank you so much, mukoma.
Yes. Yeah, mnumzana Moyo, liyakhuluma lapho ukuthi lizabhodabhoda ngendawo eSouth Africa lapho. Khona eZimbabwe bakhona yini elikhulumisana labo ukwenzela ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle njengoba sizwa lile nhlelo ezijiyeneyo kangaka?
Yebo, bakhona esikhulumisana nabo. Mhlawumbe ngingakaphawuli lapho, ngibeke nale email address ukuthi Diamond ayithole.
Yeah,
ungakuyona diasporacareforum@gmail.com. Ilula nje. Ligama elilodwa, diasporacareforum@gmail.com. Iwebsite yethu sisayikhiphile ithi africatalk.co.za. Sisayibeke eceleni, besiyenzile. Sisazama ukufaka ubuchwepheshe balaba abe-evolter.mob. ukuthi nabo kube khona lapho ukuthi umuntu akwazi ukuzirejistela kuwebsite. EZimbabwe ukhona uVelicia Govender ongomunye esisebenzisana naye. UVelicia ungumuntu oyi-activist ku-SADC region. Usetraine nje nama-organization amaningi, kuhlanganisela nama-political party la aphikisa uhulumende wengcindezi. Uye wafika le wakhulumisana nezachiya. Kushuthi ilaba ama-vendors. So kungekudala nje, I think kukhona leyiviki sizale siyokhulumisana nabo abaphathi bakhona, sibashiyele amafomu onke. Kusho ukuthi i-registration yethu ikabili. Kukhona ukuthi uregistre mhlawumbe uyi-organization unabantu ngaphansi kwakho abaningi. Ufuna ukuthi ube ne-compulsory scheme. Akufika ukuthi manje akudingeki ukuthi omunye nomunye ku-organization afile amafomu. Usubmitha nje i-database yabantu bakho, siyakutshela ukuthi sidingani nani nani nani. Then i-commission le esuka kuma-underwriters ethu, nginethemba ukuthi uChikwere ukhulumile ngabo bathathu esisebenzisana nabo ukuthi bagade i-risk le engahle ivele ukuthi umuntu ma esanda kuthatha ipolisi kungena ku-accident kufanele ukuthi akhokhele imali yayo. So uma kuyi-organization i-commission leyo iza kuwe, futhi usuke uzakhele futhi nebhuku elokuthi inyanga nenyanga nenyanga kune-percentage ethize oyitholayo uyi-organization. Uma ungumuntu uzimele, kusho ukuthi uyafila-ke kukhona amafomu owafilayo, or uma uyi-agent nakhona uba nendlela nale efana ne-organization, uba nabantu bakho obarecruit-ayo, then uthole i-once-off commission from umuntu, then bese kuba ne-percentage ezoma kuqhubeka kuya phambili. So iZimbabwe sesixoxisana nayo, uChikwere uzokhrosa nje manje aye eSwaziland, kukhona sesikhuluma nabo. EBotswana kukhona usisi uJean wakwaNcube useGaborone, naye usengumuntu ahlanganisa abantu u-low persons okuyena omele ama-underwriters ayobatraina, ngoba awukwazi ube ngomunye walolu hlelo ungatrainwanga kahle wazwisisa ukuthi kusetshenzwa kanjani. So ma sebetrainiwe bayanikwa i-agent number okuyiyona ekwazi ukuthi ikukhokhele inyanga nenyanga ngalo msebenzi owudlulisileyo.
Hayi, kwezwakala. Ungabamba njalo ucingo, silomlaleli lapho Maphosa. Maphosa, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, we baba makadiko.
Tiripo makadiko.
Tiripo yedu.
Ba Maphosa, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku East London, Eastern Cape.
Okay, jonga.
South Africa.
Muruda kutaura nemutauro upi wa Maphosa? Ndiroziva kuti munokuluma, munotaura, you speak.
tinataura hakune chishona ichochi.
Oright, enderera henyu mberi.
Ndaida kunzwa kuti minimum mwedzi kana kuti nguva yekuti munhu hanzi au kwanza kuzo benefit anenge abhadhara kwenguva yakadi. Uyezve zvamambotaura zvekuti kana munhu akuda kudzokera kumusha anozofambiswa sei pamari anenge akabvisa kubvira pakakatangisa kujoina.
Vachikwero, ndofunga mubvunzo wabva kuna vamaposa uyu unenge ungangonangana nemi vati vanoda kutaurawo nendimi yechizezuru.
Ndinotenda Mr. Maposa. Yatinoti working period is 6 months. Asi kana munhu achinge ashayika nenjodzi yemotikari kati inonzi accident haina waiting period. Maunderwriters vakati vanonzakira vanobhadhara munhu iyeye. Asi kana kuri kushayika kwekuti ashayika nekurwara i6 months, ukatanga kubhadhara kupera kwemwedzi unoita kuti vhiki rinouya iri kana uchinge wangorejestwa unomirira kwe6 months. Ndo mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wechipiri, mari yaunenge wabhadhara kuno toti isusu wafunga kuti aiwa inini ndakuda kudzokera kuenda kumusha ndinoda unogona kuramba uchienderera mberi. Ndosaka tambotaura ndambotaura pandambotaura neve Studio 7 masikati kuti maunderwriters umwe wavo ari kuenda kumusha vhiki rinoiri kana kuti rinouya, kunotaura nevemabhanga vari kumusha kuti vakwanise kunge vachitambira mari iyi nemari iri kumusha asi ichizochinjwa kuitwa marandi, kuitira kuti iwe unongobva neakaunti yako kunoku yefindo wepolisi yako kunoku wosvika kumusha wongoramba uchienderera mberi nayo. Kana wakuda kuchiita zvebhizinisi, isusu tisitei tichiziva kuti mudhatabhesi yedu tine vanhu vakingani, wobva wataura isu kuti no ndakuda kupinda mune zvebhizinisi. Isitei tichiziva kuti right vanhu vakamira vari pamutsetso wekuda kuita bhizinesi vangani, mobva maunganidzwa vanhu vanenge vaine bhizinesi rinenge richienderana. Because amungaisi vanhu vanenge vaine mabhizinesi akasiyana pasame group, asi kuti vanhu vanenge vane bhizinesi rinenge riri rimwe chete ndiraumesa pafame group, motopuwa mari vanhu vototanga kudi kuita bhizinesi vari kumusha ikoko. Asi ndisati ndabva ipapo ndoda kutaurazve zvataurwa navamita Moyo mururimi rwechingevere, nditaure nerurimi rwechishona. Pane kaviri pakujoina programu yedu. Pane inonzi individual joining yekuti unojoina uri one, unongopinda uri one kuti unoenda kuna agent wotongojoina wopinda iyoyo. Asi kune kuti unogona kupinda muri under company, kana iri kampani toti yekampani yemudiasporian kana kana kuti ikampani yemunomu inenge ichishandirwa nemazimbabwenzi akawanda inogona kuenda yotaura yoti no indine vashandi vandinavo vanoda kujoina muprogramu yenyu. Commission iyaiya inobhadhagwa nemaunderwriter haichapuwi kumaagenti, inopuhwa kukampani iyoyo. Saka kampani iyoyo ndiyo inopuhwa chi, inopuhwa commission iyoyo. Vanhu vese vanenge vachingobhadhara kubudikidza nekuchi, kubudikidza nekukampani, kureva kuti hauchaindi kuvhorotazvo kunotsvaga kuna Shoprite kana Pepsi mari inenge ichingobatwa paipapa pabasa paunoshanda, iwe uchiziva kuti iwe ungozona papesii pako kuti mari yatase yabatwa.
Vachikwero,
wakuita zvebhizinesi vanenge vachingoziva kuti wakabhadharira kwakati.
Ndikubatei muromo. Ndikubatei muromo Vachikwero. Aiwa, ramba hemuri parunhare, tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteereri watiinaye, Chris.
Yebo, chonga silo Jalakasi, siyakwamukela kuhlelo. Hallo.
Ndofunga nhare yavo yadonha vaJalakasi. Todzokera hedu kuna
ndiyakuzwa aizangu iwe ma.
Okay, usukhona ecingweni.
Ngithi uJakalasi.
UJakalasi, unjani ubaba uJakalasi?
Ngi right man.
UJakalasi udabuka ngaphi? Uyayazi iJakalasi number one school eBotswana.
Hayi, igama lingalinikezwa ngumalume wami manje wathi uJakalasi ngoba ke sayibamba sayibulala sayidla
iJakalasi.
anginikeza leli gama.
Ah, okay. Yeah, ungasiphathisa kuhle.
Into le ingayizisiyo angithi ukuthiwa even ungana i-ID ungenapassport ungajoyina lapha. Manje ma ungazayitholi imali uzaripota kuphi ngoba uzoba unganamaphepha phela la.
Oh, nanto ke udaba mnumzana Moyo.
Okay, ngiyabonga babudekala sawusashonga ukuthi ungakuphi wendawo.
Angive Pitori.
Okay, siyabonga babudekala. Lama program ethu emathathu angithi kunale eyabantu abangaphezu kwa 71 years siya le phezulu ababhadala i45 babhadala 30 rand about 16,000 kube nale 45 aba pay out yakhona i 30 rand ne 70 uthola 50,000 unga register nge ID yakho yase Zimbabwe or i passport yase Zimbabwe. Into engadingi ukuthi ube ne ID or i-passport yile imali engena khona ku cellphone yakho ngoba i-cellphone vele iphathwa uwe akekho omunye umuntu ama password azobe lapho ku kule e-policy kuyafuneka ukuthi ID ibe khona ne-passport noma ibe khona noma yase Zimbabwe yeSwaziland yakuthi ngoba umuntu uma eseshonile kufanele ukuthi i-Home Affairs yalelo lizwe le ID yenze i-death certificate okuyiyona esetshenziswa ukuthi uyokema ke imali yakho leyo kufanele ibhadale.
Mina angiyithembi le ilukuzempilo ngoba wazi ukuthi izinto imali iyahlupha akusasa uzothi ine problem imali yakhona ithathe isikhathi sometime ingasatholakala. Ah, okay, fine, thank you.
I pay out yethu i-48 hours. Singakunika nenamba zama-underwriters ufonele bona ngama-companies avele ekhona eButswana already baya-operate. So akusiwe ama-company mhlawumbe aqale namhlanje or aqale izolo, kudala bekhona bekubhizinisi isikhathi eside.
Imali yakhona iyaphuma straight,
iyaphuma nje. Uma ufuna ungakhulumisana nama-underwriters uthole ne-history yabo, kune-prosperity life, kune-guard risk, ne-funeral, but in the so risk funeral underwriters. Mathathu amakampani la ayiwona ngathi ngesingisi phecelezi agade i-risk, njengoba ngike ngasho ukuthi uthatha ipolisi namhlanje kusasa ungena ku-car accident, uma usuregistered bazokukhokhela. Yibona abagade le-risk le yokuthi uma kungapheli 6 months kube nabantu abashona ngama-accident.
Ngithi mangiwelwe problem ngizokhunda kuphi ukuthi i-office yakhona ikuphi ngizaqonda lani. Ngithi ngifuna imali yaso ngoba phela into le uyikhuluma ngiyayizwa, ngisho ukuthi ngizaya kubani ngoba kufanele kune-office la ngizoya khona ukuthi ngifune le mali. Angine-problem yaso.
Kufanele uye e-prosperity life, uma ungayigugli ufaka ku-Google uzoyithola ne-address yabo, bakhona la e-Johannesburg i-prosperity life, namafoni abo akhona lapho uma ungena ku-Google.
Okay, ha ukugugula phela kuzoba kuyi-too late ngoba ngizoba ngifuna imali speed lapho ngoba ngisho ukuthi siyithola kuphi le mali. Angiyali le nto uyisho ukuthi ngiyagugula. Manje phela ukugugula kuzoba
isikhathi uma uthola ipolisi, uma uqeda ukuregister uthola ipolisi document ene-information yonke ukuthi imali yakho uma usuyifuna ufonela kuphi, wenza kanjani. Awubhadali imali ihlale emoyeni ungabi nento esele ngakuwe. Uba ne-policy document uba nayo.
Ngiyabonga, ngifuna ukunikeza abanye isikhathi. Dank.
Okay, hayi, sibongile baba Jakalazi.
Dank.
Okay.
Mkoma Chikwero.
Baba.
Handina kuzokupai mukana wekuti mungotsanangura chakanangana kana chinangwa chediaspora care forum nerurimi rweshona pai mangotsanangura nechirungu. Tinonzwa yadi kuti vamwe vanonzwa chirungu nechikaranga asi ngodzokorai tinzwe murimi rwechizezuru.
Ndalandi chiti inini dambudziko ratakaona isusu kubva diaspora ichitanga kukura yeZimbabwe kubva kuma 2000 kusvika pari zvino. Madambudziko maviri. One, idambudziko rekushayikirwa. rekuti pamwe iwo ndoashaika uri kunovu vanhu vanotanga kuungana kuti ngatitei kanzatu kanzatu umwe wedu ashaika munhu ogara mavhiki maviri vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri kana matatu kana mwedhi chaino munhu asati aenda kumuta nekuti mari inenge isingabatiki kana kuti iwo ndiwo uri kuno unonzi pachirungu breadwinner hama yako yofa kumusha hauna kana sendi rauinaro wotanga kutsvangana nemari kuno kuti manje mari ndoiwana kupi kuti ndikwanise kuviga mubika wangu ari kumusha ndo stage yekutanga iyoyo saka ifuniro policy ichange ichitarisa izvozvo pafuniro policy pane mastages matatu stage yekutanga munhu anobhadhara 45 rand 45 rand inoita pay out ye 30,000 30,000 unoipuwa iri mari hauindi kufunuriro pana kana kuti kutoti ye ndakabhadhara mari yangu unopuwa iri mari woenda kufunuriro pana yako yaunoda iwewe ukada kuenda kudhavhi ukada kuenda kunyaradzo ukada kuenda kupi zviri kwauri kana ukada kuenda wonobhadhara inodiwa ipapo chenji inenge yasara woindisawo vana kuchikoro woindisawo bhadharawo zvinoda kubhadharwa pamwe pane zvikwereti zvinenge zvakasiwa nemuvi yechipiri unobhadhara 70 rand 70 rand pay out 50,000 rand still unongopuwa iri mari 50,000 woinda unobhadhara kufuniriro pala yaunenge uchida kana beneficiary achinge ashaya because paunonyora paunorejista unonyora kuti ipolisi yandiri kubhadhara iyi beneficiary ndimi here mudzimai wangu here mukoma wangu here mwana wangu here saka beneficiary iyeye kana ashaya pakavire paita death certificate wotopuwa mari iyoyo mukati nemaawa 48 wotopuwa 48 hours wotopuwa mari iyoyo yechitatu ndo iyai isingadi kuitwa nemafuniro policies akawanda havadi kuiwa iyoyo havadi kukavha munhu ane makore 70 zvichinda mberi isusu tinokavha munhu ane 71 ane 71 zvichienda mberi munhu iyeye anobhadharirwa 35 rand pamwedzi asi kana achinge azoshayika unopuwa 15,000 rand wapuwa 15,000 rand woinda wonoviga mudikani wakwe iwewe ndo stage yekutanga
mukoma rambai makabata mukoma chikwero sori kukudimurai zvakare rambai makabata muri parunhare paita muteereri mumwe ari parunhare vatabatisa tina mufundisi mwoyo vari kusouth africa makadii mufundisi mwoyo
aiwa tinosimba chokuti makadii kubaba
nevateereri
vestudio 7 anakuvasuvira vakaita basa rakanaka zvikuru ndobasa kaikurudzira dai mwari kudini kana achipa vanhu njeri dzakadai zvinokudzwa kumuri yesezimbabwe
aiwa tinotenda pinda yanyu muchirongwa infact maa muchirongwa tipei zvamuinazvo
zvakanaka iregai ndichi kumhuri yesezimbabwe yakatira chirongwa ichi kunyange nevasati vaziva patakanzwa zvechirongwa ichi takafara zvikuru nokuti sesu vafundisi taitambudzika zvikuru especially machechi matiri tinoona matambudzo akawanda patinorasikirwa nehama dzokunamata tinotambudzika zvikuru pakuunganidza dzimwe mari dzinenge dzakawanda chose saka patakanzwa nhau ino patakatira pasudio 7 zuva ranhasi ndafara zvekuru ndikatenda mwari kristu zvinoshuwa mwari kudenga kana muchisimudzira vamwe vanhu vachiri dzakadai dzekuvhura mafino cover kumhuri yezimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru nezvemabhizinesi saira kuuti zvangu kumhuri yezimbabwe voti vakatari vachakudza kuvhuzi kumachichi kwedu takachinire dambu kuti titi vanhu vajoine sakatainetsa kati tovajoinisa kupi tita kupi tisuzi kuti anga tino urongwa da kuti zavasa patanzwa nayo yakafana iyi tafara zvikuru kuti tichagona kududzikuudza vanhu machechi kuti kune imwe polisi yatakanzwa inotora zvakanaka tisingazivi zvezvo senhau ichangosvika semukomana kaanenge achisvimba musikana anenge achinisa zvakawanda tisingazivi kuti inozofamba nenzira sevatora vari kuita here saizvozvo ende futi chine chimwe chikumbiro taasi taishuva kuti kana zvinhu zvakanaka saizvozvo taasingashuvidzi taiti kana tikava nehama yekusa munhu mutirera taasingazvifariri akuvo nemoto inenge yakanaka saka ibasa rakanaka vakaita iroro especially nemabhizinesi saizvozvo saka tiangubvuza like semachechi vatingagona sekudzivirisa selike sechechi yose here saapo naapo naapo saka zvinoda kuvakurudzira zvikuru vana vachikovera basa ravakabata ibasa rakanaka zvikuru azvinengatitenda sei nokuti kumhuri yezimbabwe taona vakawanda chavo vanogara kuma 6 months vari mumamoshari vamwe pesa tendo vachengeta nenzira isina kufanira saka saizvozvo vamwe nongosinomari tada kuvatenda zvikuru nebasa iravanoita
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Munoda kupiwa mhinduro here nava chikoero izvozvi pane zvamuri kubvunza kuti sei makereke.
Ngavandipe mhinduro nokuti ndakaenda katomirira zvokuti kutanga mangwana cheko ndongatoda vanhu mukereke like vagaro muno South Africa tanenge vakareba ka. Kuzinotambudza tinoona kuti vafundisi tinomupisa mbiza mari dzakawanda tichichengeta hama dzedu neimwe nzira tinomira zvakapata zvapolisi kuzoona kumusha. Mapolisi emuno South Africa arikuda vanhu muno saka itaiwa. Aina basa nekuti unini inongoda kungoti ubhadhare kana kutenda zvikuru kuti nzira vakaita imwa kuti ngamba rikofadzira mbishina mberi sakuuya pasi nezvima bhizinesi isa sazogona zvokuva nini matsotsi mukati.
Vachikoero hanzi namufundisi moyo zvinokwanisika here kuti kereke iyo yavainayo yavanopinda vongobatana vojoina chirongwa ichi kana kuti mune muchitoti aiwa munhu anozvimirira oga?
Aiwa izvozvo ndozvada tichitaura kuti kana vari vekereke vanongobatana sekereke iri hwana. Handi kereke iyoyo ine mutungamiriri wayo, vane komiti yavo yavainayo, kune vane maitira vanoita zvinhu zvavo. Vanongotongotaurirana sekereke, vataurirana sekereke nhamba dzapamboita dziyadziya, votondifonera vongosarudza kudizo toda zuva rakati ratozotrenwa. Totoenda totonotrena munhu wevatinoti agenti uyauya angangove 1 or 2 wepakereke iwoyo, nekuti kereke inoramba ichingorikruta vanhu mazuva ese. Saka hamungarambi muchidzokera pakereke muchinotrena vanhu. Saka pane paritori naagenti anenge aripo kuti aiwa iwo sezvo vapinda mukereke pane zviripo zvakati zvakati. Saka vanogona kungoita sekereke. Makereke ari muno mazhinji mamwe aregistered, ndozvandambotaura kuti munhu anogona kujoina as an individual kana kuti as a company. Saka kereke inogona kungopinda as a kereke. Komisheni inenge ichibhadharwa kukereke, nekuti kereke iyoyo ine akaunti yayo yainayo kubhendi. Saka komisheni inenge ichibhadharwa kukereke. Ichibhadharwa kukereke kana vanhu vakuita mabhizinesi kereke vanenge vachibuya vachibudikidza nemukereke mavo kuti isusu sekereke vanhu vedu vabatana, cooperative yekereke yabatana zvakati, taakuda kuti vanhu vapinde mubhizinesi rakati. Mungava muno muSouth Africa, kungava kumusha, votoinda vari sekereke vakamira saizvozvo. Zvinhu zvakanaka zvikuru. Ivo vanongotiudza kuti vari papi, tinoenda pavanenge vari ipapo, toenda tonovatrena. Kana tichidava kutrena, tiri kureva kutrena pamaagenti kuti vazive kuti vanonge vakujoinisa vanhu sei kuti vapinde mudhatabhesi yedu yatiri kutaura iyoyo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikoero. Ndofunga mufundisi mapindurwa.
Aiwa, tapanzwa. Ngavaitobva vatidanira nhamba because ndiritorekodha rekodhi kuita kuti musi wesvondo chaiyo chaiyo ungano yese yakateerera tiipfuurere iwe. Nokuti nhaya yakanaka nokuti ainetseka nguva zhinji, tsvaga motokari ichibudisa mari zhinji zvaisvika kuti munhu weitaisvika azvisisa kubira zvakanaka. Saka ngavatipe nhamba, ndiritorekodha ipapa kuti nemusi wesvondo chaiwo unonga achitopfuurera mahembe ekereke kuti aite because kereke already ine akaunti nemari yekereke yemasunday collection inotobhadhira polisi kuti hama dzedu dziri muno nevana vavo vaende kumusha zvakanaka. Saka ndirikuzvikurudzira zvikuru nokuti mwari vakanaka, kana vachivhura nzira dzakafana idzi vada kuzviita nozvimirirowo like dzidzi dzemabhizinesi ra kuzitoro zvemabhizinesi rinomira senyaya yekuedzidai polisi yedu yerufu pahama dziri dzechechi dzinenge dzichirasikirawo dzimwe saizonzo nzobhozi rufuka haungwarirwi nokuti inokwanisa kungosva chere musi nenguva chere ukasaitika chere kufu after 7 years asi chingova tikajoina zvakanaka zvikuru. Ngavadanire zvedu nhamba because munhu ari kurekodha rekodhi yei ndizoisa paungano musisondo.
Regai ndingovabatsira ndingoverenga nhamba dzavo pano. Kodhi yeSouth Africa i27 asi ivo vanoshandisa yekuti 072-238-9192. Ndodzokorora zvakare 072-238-9192. Kouya imwe nhamba yavainayo zvakare. Kodhi yekuSouth Africa ndiyoyo kana muri kunze kwenyika i27 asi kune vari muSouth Africa ndodavira kuti vanoshandisa kuti 074-973-8364 074-973-8364. Ndinotenda mufundisi moyo.
Aiwa, maita basi inga atungamiri tichakurudzira mhuri yese yeZimbabwe nechirongwa chakanaka zvikuru, chine rigwara, chine vision inoratanga mabhizinesi nokuti kana tiri kuno kazvonga tichingobvisa tiri kuru patinoenda uko mukati wataona zviri zvitatu ngaruri inga rikofadza komure. God bless you and we amen.
Thank you so much, Chris.
Yebo, jonga silomlaleli silonkomo. Nkomo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo njani?
Siyaphila linjani?
Asiyaphili.
Ye, ungapi wena nko?
Hayi sejobheywa.
Oh, segoli.
Yeah.
Ah, ungasiphathisa kuhle.
Yeah, but into enhle ukuthi kuvula ama-business, but into esuka ngiso le ukuthi le imali okuthiwa iyabe itholakala emafonini, yengayi-understandi ukuthi ma isemafonini iyabe kuba ngoba sekungenzakala icashe leyo mali. So ma kuthiwa iyabe irotata sikezakwala ukuthiwa yi-triple kutsha abantu abaningi kakhula. So umuntu bayisitibile imali ezabe isefonini uthenga ngayo isefonini ngokunye kungani angiku-understandi khona lapho.
Okay. Hayi, ukhona ecingweni lapho umoyo uza kuphendula. Baba umoyo.
Yebo, yabo, bese ngicabanga ukuthi umthungameli lona okhuluma.
Hayi, hayi so.
Hayi, hayi.
Okay, baba unkomo.
Yeah.
Baba unkomo. Angithi ifoni yakho inane password, nonkosikazi akakwazi nokubona ama WhatsApp akho la. Ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Yeah. Unokuthumela imali uyifake eShoprite noma uyifake eCheckers noma uyifake eSpar. I-system efanayo leyo. Kodwa ke uma uyifaka eShoprite or eSpar imali uyithumela emuntwini njengoba usePolokwane oseCape Town uya eShoprite uyayikhiphe lapho. Manje lesi sebeyidevelophe yaphambili ukuthi imali yakho uma uyifakile lapho efonini.
Yeah.
Isefonini yakho akekho omunye umuntu ozoyisebenzisa. Isefonini yakho ungena nge-password uma ufuna ukwenza i-transaction kunezinto ezithize ozihlabayo lapho like angithi uyazi lokho kuthiwa USSD. Kodwa wena uti-star wathi ukuthi ubone ukuthi iyasebenza. Like kunike exactly number yakho nokufanele uyisebenzise. Ithi star 120 it is star ibisi 7687 hash.
Yeah.
Then ke uya joina ke ngayo leyo ndlela or ungaya ku evoucher.mobi. Le nto wena ofaka imali iShoprite ikucharge 10 rand. Uba nereceipt yokuthi ufakile imali ku cellphone yakho. Uma ubona ukuthi 10 rand iningi akuna any other charges. Abacharge ilo kunjani ukuthi imali yakho ihleli lapha njengasebank ukuthi bazobekokho ukuthathela imali every month. Uma nibona ukuthi 10 rand iningi ningahlangana mhlawumbe nibe u-10 omunye nomunye afake 1,000 niyodiposa bazothatha 10 rand kuphela kuleyo 10,000 then lo enisake kuyo abesenihlukanisela-ke athumele kuma-cellphone ena ama-1,000 ena kodwa-ke i-charge kuzobe kuyi-10 rand ngoba yona le company yenza imali ku-Shoprite or uma wena usuyothenga ungasuke uthenga into ye-100 rand wena ubebhatala loo 100 rand kuphela. Bona laba abe-evoucher sebebonana ne-Shoprite ukuthi okay kunomuntu othenge ngo-10 rand ngo-100 rand bane-percentage yabo lapho. Wena okwakho imali yakho uma yilapha i-safe akekho umuntu ozoyithinta ngaphandle kokuthi wena uyisebenzise.
Kuzwakele.
Okay.
Kuzwakele baba Nkomo.
Ndofunga.
Ungatsehambile Nkomo.
Ah, usehambile.
Ah, ndofunga vaenda. Regai timbudzwa kune mwe muteereri aripo parunare tina mbuya vari ku South Africa makadi.
Akafuna makasimba here.
Takasimba. Imbuya chikona mumberi ndanda rofunga kuti mbuya ka.
Ndimbuya.
Saka ndabvunza kuti mbuya chikona mombe here.
Yoyo.
Aiwa pakanaka mbuya. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
Aiwa tinotenda nechirongwa chaitira nevarume ava. Chatoda kuziva isu vateereri. Chirongwa chakanaka asi kuuya kwavaita kustudio 7 zvinoreva here kuti varume ava mavaongorora kuti vanhu vasuma vasingazonetsi mangwana ende vanhu vanenge bhodzi apa muriwo waadvertisa kuti vana vezimbabwe vanzwe saka zitoveri riri guaranting kuya kwavaita kustudio 7 toimba navo vanhava
ipapo ndichipindura ndakamirira studio 7 ndezvekuti wana hatisi kuadvertise rasi inau dziri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Chataita isi kuvadaidza pano pachirongwa kuti vajekese zvamuri kubvunza izvozvo ka ndozvatoda kuti vajekese saka vapei mubvunzo vamuina vanojekese.
Ayo na ndani vangora kupindura havo.
Vachikovero hanzi munoziva tinoziva sei kana kuti vanhu vanoziva sei kuti hamusi kuita chitsotsi nechirongwa chenyu ndozviri kubvunzwa nambuya izvo.
Aiwa mbuya vabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Mubvunzo wambuya mubvunzo wakakosha zvikuru nekuti vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvavanoita.
Mbuya ndokumbira mudzoro volume yenyu.
Ndadzora.
Okay, taura henyu mukoma chikwere ngoti dimu nguva dzaidzadya kana tine mumwe muteereri zvakare ari parunhare.
Asi isisi chatiri kutaura ndechekuti tine maunderwriters matatu kana tichiti matatu, tine 3 big companies dzemuno muSouth Africa dzakabvuma kuti isusi taakutora risiki yenyu varume. Tanzwa chichemo chenyu, tanzwa kuti hamuna mari asi kuti moda kubatsirana nezvizvarwa zvekunyika yenyu, saka taakutorawo marisiki. Saka munhu iyeye kana akafa nhaye nenhumbi neaccident sixmanzi zvisina kukwana zvatataura ziya, vanobhadhara vanhu vava kureva kuti vava vakatotiongorora vakatitarisa maprofile edu vakationa kuti vanhu ava vanoshandika navo. Saka mari hatisisi tinobata, mari inobhadhagwa inoenda kumaunderwriters kuya kwatataura isizi. Isi hatibati mari, chedu isusu kungove zambuko rekuda kuti vamwe vedu nesu tiwanikwe tichibudikirawo kuti mangwana otisanzi apirana bwera kutoka kuHarare asina takabata ane sitikezi rinoti hembe chete. Asi maunderwriter vanhu vanozikamwa makambani mahombe anozikamwa zvikuru se chaizvo muno muSouth Africa. Saka vanhu vanozikamwa kuti chero ukaenda pagoogle ukandovagoogle vane mawebsite vane everything vane maofficis.
Maita basa zvikuru. Mbuya regai titore mumwe muteereri, tinotenda zvikuru. Regai tinzwe mumwe muteereri, tinawedzerai. Makadi
tirinane, makadiwo imiko kuAmerica.
Aiwa, kuno tirowa penyu, nguva dzacho dzamhanya, mbotidimu kuitira kana muchipiwa mhinduro.
Inini chirongwa ndachizwana chifarira. Ko ndikati inini ndatira E70 polisi E70 ndikangoenda ndikainoona agenda kanitendera samangwana, then kusura mangwana ndobva ndabvisa 70 times 6 months. Ndinokwanisa ri kutova automatic coverage ipapo ndikafa the following day. Ndaiuzwa ipapo.
Vachikuvera mubvunzo ngoti idimu nguva dzaenda.
Iwoyo mubvunzo iwoyo handigoni kupindura, unopindurwa naunderwriter. Underwriter vakauya kwandiri izvozvo vakandifonera vouya nemubvunzo wavo, ndobva ndabvunza underwriter kuti underwriter, ndine munhu ari panapa ari kuti ndine 70 rand dzangu dzandoda kubhadhara 6 months one time zvobva zvaita here. Akandipindura ipapa, ndobva ndatovapindura. Handigoni kuti ndivape mhinduro pano naipano iko zvino ndee ndichinyepa. Zvine zvafanana nevambobvunza vaya kuti mamboongorora here vanhu ava kuti vakamira sei, vanotaura chokwadi here, kana kuti vanhu vari kuda kungotora mari dzevavo.
Maita basa vachikwero. Chris timbonzwa kuna Mr. Moyo nguva dzisati dzaparara.
Yebo Moyo, ungasipa awako amazo okugcina. Siyabona ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Usicasele ikakhulu esingakuthintanga kakhulu ukuthi kule nto indaba yamabhizimusi la okuthiwa ungaya sungula ekhaya.
Okay, indaba yamabhizimusi ukuthi ibe ngenyalo lohlelo ukuthi thina vele sila singosomabhizimusi. Mina ngile newspaper ephuma njalo ngeviki ngibuya kibe ne-restaurant. U-Venetia naye uyi-consultant. So sinabantu abaningi esesikwaze ukuthi senze i-network nabo around i-SADC ngomsebenzi lo ebesiwenza kusukela nje sisenza imisebenzi le siyenzayo. So sinakho ukuthi uma umuntu esubmithe i-business proposal eyimemba yethu, sikwazi ukuxoxisana nabangani bethu sibone ukuthi angasizwa kanjani ukuthi akwazi ukusungula noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe.
Hayi, kuyezwakala. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sibongile kakhulu.
Siyabonga nathi, sibonga kakhulu.
Ye, sibonge njalo lo mnumzana Chikoweru.
Hayi,
Okay. That there was Mr. Solomon Chukwuero, of the director of the Diaspora Care Forum from Johannesburg. You also heard from Austin Moyo, the patron of the Diaspora Care Forum in South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, to attend our Terry Rapinam Kirongwa.